manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 21, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Jukuigwa kushushikana kukuru nekurasikirwa kwataitwa naTawanda Gudlanga. Tawanda Gudlanga anga ari umwe wevatapi venhau, anga aine mufaro, anga achidzira basa rake, anga achiita basa rake nemazvo. Uyezve Tawanda afa mushure mumazuva mashoma shoma atarasikirwa nerimwe gamba guru Sandra Nyaira. Tinoti sei kuzuti family, tinochema zvikuru.
Zimbabwe inochema mumwe mutori wenhau Tawanda Gudlanga uyo atorwa nedenda recovid-19. Vagari vemudhorobha remasvingo voshushikana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dziri kubayiwa nhomba yecovid-19. Hurumende inoti chirwere checovid-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zviri kuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau munyika voita misodzi pamatama zvakare zvichitevera kushaya kwemumwe mutori wenhau Tawanda Gudlanga uyo anonzi atorwa nedenda recovid-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pasina kana mazuva akawanda vatori venhau vabva kuradzika mumwe wavo muzvinambiri munyaya dzekutora nhau Sandra Nyaira uyo akamboshandira Studio 7 kwemakore 12, mumwe mutori wenhau anga ane mukurumbira munyika Tawanda Gudlanga ashaya zvakare nechirwere checovid-19 nhasi mangwanani. Kushaya kwaGudlanga kwaziviswa neshamwari yake Nigel Nyamutumbu padande mutande rake reTwitter nhasi mangwanani. Mutungamiri werwere masangano anomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chidene vati vatori venhau varwadziwa zvikuru nekushaya kwaGudlanga misodzi yavo yekuchema Nyaira isati yambooma.
Tiri kunzwa kushushikana kukuru nekurasikirwa kwataitwa naTawanda Gudlanga. Tawanda Gudlanga anga ari umwe wevatapi venhau, anga aine mufaro, anga achidzira basa rake, anga achiita basa rake nemazvo. Uyezve Tawanda afa mushure mumazuva mashoma shoma atarasikirwa nerimwe gamba guru Sandra Nyaira. Tinoti sei kuzuti family, tiri kuchema zvikuru. Tawanda anga ari umwe wevatapi venhau vanga vachibata nyaya dzinoenderana nemagariro evanhu munharaunda. Anga ari munhu uya anga achiita angachienda munzvimbo munogara vanhu unobata bata nyaya dziri muvanhu, nyaya dzanga dzichifadza vanhu. So tinoti isusu semajournalist tarasikirwa zvikuru nemutapi wenhau anga achiziva nyaya dzevanhu uye achibata panhongonya penyaya dzinobata batawo vanhu.
Munyori musanganoro Young Journalists Association of Zimbabwe Leopold Munende vakurudzira hurumende kuti isawanze misangano inoita kuti vatori venhau vange varipo. Vachiti hurumende yave kufanira kushandisa umhizha hwechimanje manje kuitira kuderedza mikana yekuti vatori venhau vasasangane nevari muhurumende senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere checovid-19.
Kushaya kwavaita kunotiratidza kuti vatapi venhau vari kuramba vari panjodzi yekuurawa neutachiona hwecovid-19. Tine chikumbiro kune maorganization ese anosapota majournalist vatapi venhau kune hurumende kuti vazamewo nepavanogona napo kupawo vatapi venhau zvinokwanisa kuvadzivisa kuti vabate utachiona hwo, maface mask, mahand sanitizer. Hurumende iri kufanawo kuti nekufamba kwenguva izame kuti mukushanda kwayo isapota ichingoda kungosangana nevatapi venhau, nenyaya yekuti utachionawo vatapi venhau vanogona kuva varivo vanawo vopa vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vanogona kuva varivo vanawo vopa vatapi venhau. Ngatishandiseiwo teknoloji itsva yavakwe sekupanotaurawo mutungamiri wenyika kana state president's office kana information ministry ikastreama yopa ma vatapiwe nao feed yacho tokwanisa kushandisa video yemtungamiri wenyika pano kuti tese tinoungana ku state house kana tese tinoungana pama office ake pamuno mutapa.
Gurukota rezvoburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa havana kunge vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo uye mutevedzeri wavo vakainvestaradza vati vanga vasingazwe zvakanaka vakati taure nemunyori mubazi ravo vanik mangwana avo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo asi vamangwana vanyora padande mutande ravo retwitter vachiti varwadziwa nekufa kwagudlanga vakati chiri kunyanyorwadza ndechekuti nyika iri kuramba ichirasikirwa nevatori venhavo vane mukurumbira. Zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli ncuve vaburitsa mashoko ekuti vachatora urongwa hwemidterm budget and economic review svondo rinouya vashandisa umhizha hwechimanjemanje nechikodzero chekupararira kwedenda recovid-19. Mutungamiri weMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vatava nemoyo avo varatidzwa kushushikana nekufa kwagudlanga vati odai makambani enhau aonawo kuti vatapi venhau vanovashandira vave vashoma munzvimbo dzavanoshandira uye vane zvikwanisiro zvokuzvidzivirira kuchirwere checovid-19.
Tinochitaura kuti kumakambani anoita nezvekutepfenyura nezvekufambiswa kumashoko ngaazviedze nepanogona kushandisa madande mutande nezvepamuchadenga kuti vaite basa. Vange vane vanhu vashomasa zvikurusa panzvimbo dzavo dzekuita basa kana pamabhizimusi kuitira kuti vanhu vasanyanya kuungana nekuti denda rinotapuriranwa nyore panenge pane magungano. Zvakare tinotaura tichiti zvakakosha nekuti makambani anga achikoshesa kudzivirira kwedenda iri zvikurusa nekutenga zvinogadziriswa zvinoshambadzirwa pasi rose kuti zvinosanganisira izvo zvinochenesa maoko masanitizer zvinodzivirira muromo nemuno anovaiwo mamaski nezvakadaro kuitira kuti tirabe tiri pamusoro pekurwisana nedenda iri.
Repeti obepa na Already Observer vaBarnabas Tondlana vatiwo zvakakosha kuti vatori venhavo vabayiwe nhomba dzekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 uye kuti vashandire kudzimba dzavo.
Zvekuti vatapi venhavo vasevenzi vari kumba chinhu chinotofanira kutariswa zvikuru nemabhosis kuti tidzikisire dzinhamba yemajournalists vari kurohwa nechirwere ichi. Vamwe vakatovhaccinatwa and handifunga kuti pane pachiri nevakawanda vasati vavhaccinatwa, asi tinokurudzira 1 kuti vanhu vavhaccinatwe, 2 kuti vanhu vayedze zvikurusisisa kusevenza vari kudzimba kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Gudlanga uyo anga ave nemakore makumi mana nerimwe chete kuberekwa ange ave manager wenhepfenyuro yeya FM kuzvishavane. Gudlanga akamboshandira makambani enhau anoti ZBC TV achitepfenyura chirongwa chinonzi Business Forum uye akashandirawo nhepfenyuro yeClassic 263 pamwe neSport FM. Muna 2017 Gudlanga akapiwa mubayiro wekuva munhu akakunda vamwe vese munyika pakutepfenyura paredhiyo mumakundano eNational Arts Merit Awards. Kusvika pari zvino vatori venhau vashanu vafa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika. Vatori venhau ava vanoti Zororo Makamba uyo akavewo kutanga kutorwa nechirwere ichi aive munyori mukuru weZuj, Foster Dongozi, muchati wenhau weZBC Janet Munyaka, Sandra Nyaira pamwe naGudlanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gari vemudhorobha remasvingo vari kushushikana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dziri kubayiwa nhomba yecovid-19 vachiti nzvimbo dziripo pari zvino dzinofanira kuwedzerwa. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitirwa padande mutande resangano revagari remasvingo United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti MURA Madzimai mazhinji ati ari kukundikana kubaiwa nekuti nzvimbo dzekanzuru ina dziri mumusha inogara veruzhinji dziri kuwanzirwa zvekutadza kubaya vanhu vose vanenge vaenda kunobayiwa nhomba. Nzvimbo dzinogara veruzhinji dziri kubayiwa vanhu nhomba dzinoti Rujeko Clinic, Rujeko Isolation Center, Mucheke pamwe neRunyararo Clinic. Mumwe mugari amai Grace Mungu vaudza musangano uyu kuti kanzuru inofanira kuwedzera nzvimbo kuita kuti vanhu vabayiwe vakawanda sezvo vanhu vazhinji vave kuda kubayiwa nhomba apo zvirwere ichi chiri kuramba chichiita chamuramba mhuru munyika.
Saka tikuti masendas edu mashoma dai vawedzerawo masendas iwayo vaitawo kana mamobile centers ekuti vanhu vasafamba malong distances vachifamba kuya kuzobayiwa. Saka ngavatorewo kana mamwe macenters city council vowedzera kuti madzimai asafamba malong distances nekuti shuwa konzeni yedu iri panyaya yekufamba uye nenyaya yekuzonoita queue vakamirira kubayiwa. Zvinogona kukonzera futi kuti vanhu vabve ipapo vatobatira coronavirus ivo vabva vasina.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvave rumbidzai magrupi ravati vagari vari kupedza nguva yakareba vari mumitsetse yekubayiwa nhomba vamwe vachisvika pakuvharwa vasina kubayiwa.
Madzimai ari kuchema chema nenyaya yekushomeka kwenzvimbo dzavari kubayiwa mavaccines. Saka vari kukumbirawo kuti dai zvaikwanisika yadecentralizewa yapinda muvanhu kana kuita mamobile vaccinations ekuti nhasi vari kubaya payeukai vhiki rinouya vari kubaya kuRunyararo vachitenderera uye kushandisa kana mafacilities akaita semahoro kuitira kuti madzimai anobayiwa akawanda awane mukana wokubayiwa.
Meya veguta reMasvingo vaColin Maboke vati sekanzuru vari kufara zvikuru nekubetsera kwavari kuita muchirongwa chekurwisa COVID-19 vachipa nzvimbo dzekubayira vagari nhomba. Asi vati vachagara pasi sekanzuru nehurumende voona kuti vakabatsira sei pazvichemo zvevagari kuitira kuti nzvimbo dziri kubayiwa nhomba dziwedzerwe uye dzinge dziri munzvimbo dzinogara veruzhinji.
Tikugara pasi nekanzuru nehurumende kuti tione kuti tingabatsirikana sei panyaya iyi. Tine zvipatara zvimwe zvatinodo zvatinoda kuti tichinje tiiti vanhu kwanisa kubayirwa ipapo uyezve kana kushandisa mamwe mudhuri yedu yekanzo for the purpose yekuti vanhu vangwana kubayiwa so that munhu wese unokwanisa kubayiwa mishonga inodzivirira COVID.
Mutauri weCOVID-19 Task Force Masvingo vaRogers Irimai vati hurumende iri kuwedzerawo nzvimbo dzekubaya vanhu nhomba kwete mudhorobha chete asi nekumaruwa kuita kuti vanhu vakwanise kubayiwa nhomba munzvimbo dzavanogara.
Chirongwa chevaccination chiri kuenderera mberi muprovinsi yeMasvingo. Hongu vanhu vari kuresponda vakawanda vari kuda kuvaccinatwa kuzvidzivirira kubva kune denda reCOVID-19. Saka pari zvinezvi macenders ari kuvaccinatwa maclinics ese ari muprovinsi more than 223 ari kuvaccinata pari zvinezvi. Saka tinongokuramba tichikurudzira vanhu kuti vange vachienda kumakliniki ikoko. Response iripo yevanhu iri kuratidza kuti vanhu vakawanda vari kuda zvekuvaccinatwa. Isu tiramba tichingokurudzirawo vanhu kuti vaende vandobayiwa. Kana vachinge vatadza kubayiwa musi iwoyo vanenge voramba vachidzokera kusvikira wavana mukana wavo wekuti wangu wachibayo.
Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika pari zvino munyika yose vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevana 1,247,494. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi mana nevatatu 649,843. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu makumi mashanu vakafa nedenda reCOVID-19 munyika yose izvo zvasvitsa vafa nedenda iri pazviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mana nevanomwe 2,747. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vaine zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi masere nezvisere nemazana mana negumi nevashanu 88,415. Hurumende inoti ine chirongwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni mana pasi rose. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Hurumende inoti chirwere cheCOVID-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zviri kuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa cheZimbabwe Mental Health Strategic Framework and Mental Health Case nasi Marare Gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga vati ongororo dzakaitwa munyika dzinoratidza kuti dambudziko rechirwere chepfungwa riri kuramba richikura. VaChiwenga vati ongororo dzakaitwa dziri kuratidza kuti chirwere cheCOVID-19 nekushandiswa kwezvinodhaka munyika ndezvimwe zvezviri kukonzera kukwira kwedambudziko iri.
Social isolation, fear of contracting the virus, fear of death, loss of livelihoods, among other things, they have been associated with an increase and worsening of mental health disorders. Furthermore, drug abuse among the youth is an issue that needs to be addressed seriously. Drug abuse acts as a deterrent to life as well as a factor affecting mental health.
Kara kusinga fambirane kutya kubatsira uchachiona weCOVID-19 kutya kufa kurasikirwa nemabasa nezvimwewo zviri kuonekwa kuti zviri kuwedzera dambudziko rechirwere chepfungwa. Pamusoro pazvo kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki idambudziko rinoda kugadziriswa. Kushandiswa kwezvinodhaka zvinokanganisa upenyu pamwe neutano hwakanaka hwepfungwa.
VaChiwenga vati zvakakosha kuti hurumende irambe ichitsvaka nzira dzekubatsira vane dambudziko iri, vakati bazi ravo richange richishanda kuona kuti zvipatira zvakawanda zvibetsere vane dambudziko rechirwere chepfungwa. VaChiwenga avo vanova zvakare mutevedzeri womutungamiriri wenyika vatiwo bazi ravo riri kugadzirisawo kuti kuve nenzvimbo dzekurapira vana vadiki vanenge vaine dambudziko iri. Nyanzvi musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vaudza Studio 7 kuti vafadzwa zvikuru nekuparurwa kwechirongwa ichi, icho chichange chichikoshesa nyaya dzeutano hwepfungwa. VaMurambidzi vati kuburikidza nechirongwa ichi, itarisiro yavo yekuti mamwe matambudziko akadai sekushayikwa kumishonga yevanorwara nepfungwa muzvipatira zveruzhinji uye kushayikwa kwedzidziso yechirwere ichi pamwe neyambiro kunove vanoshandisa zvinodhaka achagadziriswa.
Tinotarisirawo zvakare kuti zvanga zvisingawaniki panguva dzadarika tichitasa semishonga yekurapwa kwevanhu vane matambudziko epfungwa ichange yakuwanika muzvipatara zvizhinji munyika yeZimbabwe. Zvakarewo tinotarisira kuti dzidziso iya yatingati awareness campaign pamusoro peCOVID-19, pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka ichange ichiwanikawo.
Nyanzvi mune zveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vati hurumende inofanirwa kugadzirisa matambudziko ezveupfumi senzira yekugadzirisa dambudziko rekusagadzikana kwepfungwa. VaMadzorera vati vechidiki vari kushandisa zvinodhaka nekuda kweupenyu husina ramangwana rakajeka.
Vana Solomon vasina mabasa vachidhidha muhurombe neurombo vasina tariro yeupenyu hwamangwana havarege kuita zvemadrugs. Madrugs is an e kind of escapism, kutiza reality kuti vaiwanewo kugadzikana kwendangariro. Unfortunately, madrugs anobva aparadza ndangariro dzevanhu, brain hazvichashandi zvakanaka. Hurumende ngaiite open up the economy kuvana vechidiki vari kukura ava. Ngaistope corruption yaparadza nyika. Ngavavake upfumi hwenyika.
VaMadzorera vakurudzirwawo kuti hurumende igadzirise matambudziko munyaya dzezveutano kuitira kuti avo vanenge vawirwa nematambudziko akadai vakwanise kunobatsirwa kuzvipatara pasina muripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gurukota runoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari hwepakati pegore, kana kuti mid-year fiscal policy, apo zvinhu zviri kunzi hazvina kumira zvakanaka kuvashandi vehurumende zvave kutyirwa kuti zvinogona kupa kuti munyika muite kusagadzikana sezvo mamwe mauto nemapurisa ave kuita zvekuba achishandisa pfuti. Mosva dzinonzi dziri kuparwa nevechiuto dzinosanganisirawo vamwe vari kuuto repamusoro-soro munyika reOne Commando uye vamwe vanochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti Presidential Guard. Bepanhau repadandemutande reNew Zimbabwe rinoti vakuru vemauto vari kufamba kumakamba ose vachitaura nemauto nezvenyaya iyi sezvo vakavhundutswa nekukwira kwoita uwandu hwemauto ari kupomerwa mhosva dzekubira vana muzvina bhizimisi kunyanya. Masangano anomirira vashandi vehurumende nenyanzvi munyaya dzezveupfumi ari kukurudzirawo vaNcube kutiva gaziri senyaya zemi ureva shandi awawezerwa miworo mwezi uno nezvikamu makumi mashanu kubva muzana asi mari yacho ichinzi ishoma zvikuru kuti vakwanise kuti vararame sezvo zvinhu zviri kuramba zvichidhura. Tatumira mvunzo kugurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri asi vanga vasati vapindura. Amai Muchinguri Kashiri vanogara havo vachichema chema kudarire paramende kuti mari yebudget yavanopiwa ishoma zvikuru kuita mabasa avanotarisirwa kuita. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe maonero avo.
Patinokwanisa kunge tinaro nderekuti vanhu vanenge vari musecurity yenyika vanenge vachida kurarama upenyu hune pundutso, upenyu hunobatsira mhuri dzavo. Saka zvinoratidza kuti upenyu hwakaoma, hwakaomera munhu wese, asi hazvisizvo zvinopa kodzero yokuti vanhu vari muchiuto vange vachiwanikwa mumakeses earmed robbery kujustifya kuti mamirire ekurarama kwavo haana kuumira zvakanaka.
Mungajekesa chii chinozoita kuti vanhu vabe nepfuti?
Vamwe vanhu vatongogarawo zvavo dzingori nhunja tunja, vasiri vanhu vane ngunhu hwakanaka. So maindzenzi ziwaye amdrobari haachisi chitsva, agara arimo mukatarira vana chauke vanga vachitombori mafoma soldiers vamwe vacho ivavavo. So vamwe vacho nivari vanhu vanenge vane hunhu hwavo husina kuumirawo zvakanaka, asi tinofanira kutarira kuti kana vanhu vachishandira hurumende vanofanira kubhadharawo zvakanaka kuitira kuti vasava nemweya wakaita seizvozvo zvokuti vanhu vanenge vane access kuzvombo vanoita zvinhu zvearmed robbery. Hatifani kuzvikokomedza kana kuzvijustifya on any other grounds because kana munhu waenda muchiuto une mhiko dzaunozvipira kuti uchashanda sei. Saka kuti uzowanikwa uchiita zvinhu zvakaita sezvirikuitika izvi hazvii zvinhu zvinokurudzirwa and hatitarisi kuti zvinge zvichiitwa nemadisciplined forces. Ndosaka chinzi members of the disciplined force.
Zvichireve izvi
vane discipline, vane hunhu, kana vane zvavanenge vanazvo zvinovanetsa vane mikana through machannels avo ecommand channels okutaura zvinhu zvavanenge vanazvo zvichigadzidzwa, vanogona kufamba vachiita zvinhu zvakaita seizvizvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika yeMali vaAssimi Goïta havana kukuvara zvichitevera kubayiwa nebanga nezuro nemumwe munhu apo vakanga vari muurongwa hwekunamata kwechiIslam hweid al Adha. Izvi zvaburitswa nemuzinda wemutungamiri wenyika paTwitter. Zvuru nezvuru zvevanhu vasina pekugara muSouth Sudan zvaenda kunogara muguta reTambura zvichitevera kurwisa mudunhu reWestern Equatorial panonzi pakafa vanhu vatatu. Muzinda weUnited Nations muSouth Sudan neMatsawira anoshanda nesangano iri unoti uri kuferefeta kuurayiwa kwevanhu ava pamwe nemhirizhonga yakaitika iyi. Muri dzinobva kuZimbabwe dziri munzvimbo yeEast Plastic View muPretoria kuSouth Africa dzinoti dzakatarisana nedambudziko guru rekushaya pekugara mushure mekunge dzimba dzavaigara dzapiswa nemugovera vanhu vana vakafa muchiitiko ichi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGift Machina vanoti upenyu hwavaomera uye pari zvino vari mubishi kuedza kuvaka dzimwe dzimba dzekugara. Vamachini vanoti vanhu vazhinji vari kurara panze panguva ino, vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti zvinhu zvigadziriswe kuZimbabwe kuitira kuti ivo nevamwe vari kutarisana nematambudziko akadai vakwanise kudzokera kumusha. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muchanganya uye weStudio 7.
Kuno kutinogara kunonzi Plastic View takasangana nedambudziko reparemoto wakatanga kuma something to one usiku and then kune dzimwe hama ngati munyina wangu wakashaya anonzi Japi kandeni ane mkuma waki akafane mwere mchakuru kwa hospital anongi mazichi kandeni futi kwa mwere kwa mwere mwere mchete
mungati imi mchimbo ii ino garashi jaru wa jezi Zimbabwe shaka wanda sei uyeje moto uyu waka atanga rini mungati vire kutu waka atanga nani
kwa waka atanga ni moto waka namu waka uri na mchoku wadu na kunyeka na kutu waka uri mwazongo ya kurora kwa kando kumatuwani mungu wa kutu mwene waka nunga kadi akarara wano kutu Zimbabwe kili mwene waka kawanda wameo wane wakazi wawo ni wanavavo wameo wane wakazi wango siyana siyana hindi wano waka siyana siyana mamoza mbiti ma Zimbabwe na South African Malisutu, Malawi, atukarengu ya na siyana kama hapchomba na nao.
Mungati mi, shaka tangari inizi, uyeje parishi no muruku garapai, imine murizi.
Moto waka tanga mchwe kata jenisiku, kuma tuwani. Endeni, patakamu kakufeni, kuma kutikari kuma kutana kuma otuwani kukukusikia. Na eight mangana hacho, alivanga ngoribi, mimoto yu, ya chua jizimura.
Pane muringa anidza kawani kwa dzichisha ya pane vakatsva vadzinobva ku Zimbabwe.
Muringa zvino zvino ku Zimbabwe zvakashaika. Unoona vanofuka fo.
Imi munogara munzvimbo iyo here?
Ndinongo manditori munzvimbo inenge plastic woodland forest.
Saka parizvi no muri kugara opai imi?
Kugara mukuku yakakoma iyo iyo isati yapera. Ndiye kungo sekete zvakusikira utaona kuti varungu vanga vachipanga princess kapai kuti mutese nekiyo. Achiuya vanga pedzisa vanga ngoto hapa hapa. Vadi
imi pamunogara pakatsva here?
Pakatsva.
Makarasikirwa zvakare nechii nechii?
Zvino zvataitema zvino zvida kutumisira kumusha zvanga zviri mudzimba nekusunga nehembe machira especially zvinhu zvatanga takatenga tenga zvida kuisa kumusha ndozvinongo tiri kuwadza boi ta takatenga kuti utsavo kwavanga nandi hazi kumusha otakwa nimotakao zvokutanga kuchema maningi nei mari munobva kuti vamwana zvida vachengeti mari kumabheni kuti vanga vasina maakaunti nauchengetera mudzimba ainge utsa zvakadarozvo.
Saka dai hurumende yekuZimbabwe yakateerera maiti chine dambudziko ramuri kusangana naro sezvizvarwa zveZimbabwe zviri panzvimbo yamuri kugara iyo yekusouth africa
kana Zimbabwe iyo taingochema kuti dai wozvinhu zvangodzokerawo panzvimbo yazvakazvikugara tikwanise kudzokawo kudzimba kwedu toshandawo tiri chibvambo dzimba dzedu zviri sei zvakasiyana nemagara atinongoita kugara mudzimba dzemaplastic dzatinogara izvi.
Avo vanga vari vagift muchina vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kunzvimbo yeEast Plastic View muPretoria, South Africa. Live talk na 8 p.m. Sirutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Diampera argeti mbotarisa msore na uja kare. Zimbabwe inochema mwe mtoriwe na uTawanda Gwijanga uyo atorwa nedenda re COVID-19. Vagariwe mdoroba re Masvingo voshushikana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dzirikubaiwa nomba ye COVID-19. Hurumende inoti chirwere cheCOVID-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zvirikuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Tabata shuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchidzwa nhau dzeIsingebele.
Soko isika atisenda baku VOA.